Urongwa weIVF wakambomiswa makore kuma90s wechiremba wakabatsira kumutsiridza urongwa uhu Dr. Tinovimba Mushanga vanoti vakaona zvakakodzera nekuti pane vanhu vakawanda vari kunetseka kuita vana munyika hapana umbo muZimbabwe unoratidza kuti vanhu vakawanda zvakadii vane dambudziko rokuita vana asi pasi rese zvikamu gumi kubva muzana zvevanhu zvakatarisana nedambudziko iri Dr. Mushanga vanoti zvinogona kuita kuti makuru akaita dambudziko dziko iri pasi rose ndiwo mawandiro arakaita munyika Dr. Mushanga vanoti pari zvino vari kubatsira vanhu vakaroorana chete uye kutaura kuno pane mwana akazvarwa nenzira iyi muna kubvumbi ari kurarama zvakanaka chose vanotiwo pane vanhu vanodarika gumi munyika vane pamuviri pari zvino mushure mekushandisa nzira iyi Dr. Mushanga vanoti munhu anotanga aongororwa kuti chii chiri kutadzisa kuita mwana asati apiwa mushonga wekuti aite mazai akawanda vanoti kana izvi zvaitika munhu anozoongororwa zvekare uye vanobva vakohwa mazai acho vosanganisa nembeu yababa
patinopinda mutheatre hazvitori nguva yakareba tinoita kana 30 minutes zuva iroro ratinotora mazai munhu anobva aenda kumba haagari muchipatara then patinotora mazai tatora urume hwababa tofuratidza nemazai tofoma mwana ari murulego medu tinogara 3 or 4 days tinotiudza mapatients edu kuti zviri kufamba sei mulabo every day ratinotita sei ratinoti now panozopfuura zuva rechi3 nezuva rechi5 tozodzokera mwana mudumbu mamai vake toita pregnancy test yedu pazuva rechi10 ndo patinotauda kuona kuti nhumbi iyayi yabata yekana kuti haina kana yabata tinozoita nesikani zvakare pa6 weeks yokuona kuti mwoyo wemwana wakurova here ndo patinotanga kuonera ipapo tinototanga kuti zvedu zvekubatsira mukadzi zvobva zvaperera ipapo
vanoti kana nhumbu yabata zai radzorerwa muchibereko chaamai vanoramba vachiongorora munhu kusvika abatsirwa asi vanotiwo vanowana vanhu kubva kune vamwe vana chiremba uye vanodzorera vanhu ava kunana chiremba vavo pavanongobata pamuviri vanoti kazhinji chinowanzokanganisa vanhukadzi kubata pamuviri inyaya yekuti machubhu echibereko chavo anenge akavharika kana kutadza kugadzira mazai akawanda kwozotiwo nguva zhinji mbeu yababa inenge isina kusimba kana kuti yakasviba nyanzvi dzeutano dzinoti kutadza kusangana zvakanaka kwamai nababa kunotadzisawo vanhu kuita vana Dr. Mushanga vanoti mbeu yababa inotanga yacheneswa isati yasanganiswa nemazai aamai uye zvinogona kuti mbeu iyi ichenurwe kubva kuutachiwana hwakaita seHIV izvo zvinozoita kuti pazvarwe mwana asina chirwere Dr. Mushanga vanoti pane vanhu vakawanda vemarudzi ese vari kuenda kwavari kunobatsirwa
vana vatinawo vabatsirwa nechirongwa vakazvarwa for IVF tine ndianga ari wokutanga akazvarwa musi wa2 April but for gore rino 2017 but for maintervention edu atinoita intervention na insemination in vitro fertilization anobatsirawo zvakawanda wanda tane vana vanoti vanosvika 5 kubva last year
Dr. Mushanga vanoti nzira idzi dzinodaidzira mari yakawanda chose zvekuti inogona kusvika zviuru zvitatu nemazana 5 emadhora
chirongwa ichi chatinoita chine zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kubatsira nazvo kana kutsvaya kuitawo vanhu pane nzira dzatinoti in vitro fertilization unenge uchitarisa mari yakaita kunge 3500 but pane dzimwe dzacho dzakachipa inonzi intraction insemination inoita kuma370 so kuti uchizoziva kuti zvii zvaunofanira kuitwa in vitro fertilization here kana kuti intraction insemination kunge tatanga taona munhu toona kuti chinomubatsira ndechipi pazviviri izvozvo
vanotiwo kunyange hazvo madzimai ariwo anopomerwa mhosva panotadza kubata nhumbu varume vanoonekwawo vaine dambudziko guru uye nzira yeIVF inobatsira vese amai kana baba vachinge vaine dambudziko
kana mbeu yababa isina kusimba zvatinoita izvi tinoita iyo yatoti in vitro fertilization IVF tinotora mazai amai kwanzi then totora mbeu yababa patitotora mbeu yababa tinenge takuita zvokutsvaga spemu 1 ndoratinozoisa muzai ramai so patinotora fertilization yacho haichaitike nokungotuma spems asangana nezai but takubatsira spemu iriya kuti ripinde muzai mamai and izvo ndo zvinhu zvatiri kuita zvekubatsirova kuwana nembeo itinamu ya kanaka yechirungu.
Vano tiwo IVF muZimbabwe ilikuronga kuumba banga rekuchengetera mazaya na mai kubatira vaye vatichemberei vanenge vachida kuita vana. Vano tiwo sezvo IVF ichikwanisa kuita chete pazvipatara zvepamusoro zvine malaboratories, vari kuronga kusangana nebazi rezveutano kuti vafambe munyika vachikohwa mazaya ana mai nendeudzana baba vachizozvisanganisa kuHarare. Studio 7 ainawo kukwanisa kutaura nevebazi rezveutano kuti tinzodivirawo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kutaura nevabereki vemwana akazvarwa pachishandiswa nzira yeIVF, asi Dr. Mushanga vanoti mhuri iyi haisi kuda kuzikanwa zita rayo uye mwana wacho ari kurarama zvakanaka chose. Ndakamirira Studio 7.